Vachitaura pakuvhurwa kwemusangano uyu vaBan vati utungamiriri hwakasimba huri kudiwa kuti pasi rose rigadzikane munyaya dzakawanda vachiti madzimai nevana ndivo vanotambudzika zvikuru munguva yehondo kana kusagadzikana kwenyika pasi rose. VaBan vatiwo panodiwa mhinduro nepasi rose pazvino zviri kuitwa nezvikwata zvakaita seIslamic State. Vati panodiwawo matanho anopedza mhirizhonga iyi uye vanhu vanofanira kutaura vasina kwavakarerekera pamusoro pezviri kukonzera kuti pasi rino risave nekugadzikana. Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiriri weAmerica vaBarack Obama vatiwo pasi rose rinofanirwa kubatana mukurwisa ugandanga huri kuitwa nemasangano akaita seIslamic State. VaObama vatiwo nyaya dzinokurudzira ugandanga dzinofanirwa kupedzwa pasi rose kuitira kuti matororo ashaye kwekutora vechidiki vanouraya vanhu.
The second, it is time for the world, especially Muslim communities, to explicitly, forcefully, and consistently reject the ideology of organizations like Al-Qaeda and ISIL. It is one of the tasks of all great religions to accommodate devout faith with a modern, multicultural world. No children are born hating, and no children anywhere should be educated to hate other people. There should be no more tolerance of so-called clerics who call upon people to harm innocents because they're Jewish, or because they're Christian, or because they're Muslim. It is time for a new compact among civilized peoples of this world to eradicate war at its most fundamental source, and that is the corruption of young minds by violent ideology.
VaObama vakurudzira nyika dzepasi rose kuti dzibatane mukubatsira Africa kurwisa chirwere cheEbola vachiti chikasiwa chichienderera mberi chinopararira pasi rose.
Tom and others recently returned from the region, and the scenes that they describe are just horrific. More than 2,400 men, women, and children are known to have died, and we strongly suspect that the actual death toll is higher than that. Hospitals, clinics, and the few treatment centers that do exist have been completely overwhelmed. An already very weak public health system is near collapse in these countries. Patients are being turned away, and people are literally dying in the streets. Now, here's the hard truth. In West Africa, Ebola is now an epidemic of the likes that we have not seen before.
VaObama vaudzawo musangano uyu kuti pasi rose riri kuonawo zviri kuitika kuAmerica, vakati ichokwadi kuti America ine zvinoinetsawo zvakaita sekuurayiwa kwemwana mukomana mutema nemupurisa wechichena muFerguson kuMissouri. Mutungamiriri weAmerica atorawo mukana uyu kushora zviri kuitwa neRussia muUkraine. Mune chimwe chiitiko, gurukota rezvemamiriro ekunze vaSevia Kasukwere vakataura neZulu Manheru vakamirira mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vachiti nyika dzeSADC dziri kutambudzika nenyaya yenzara, kushayikwa kwemvura kana kuwandisa kwayo kuburikidza zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Vakasukwere vakakurudzira nyika dzepasi rose idzo vakati ndidzo dziri kunyanya kusvibisa pasi rose kuti dzibatsire Africa kuti isanyanyorwadziwa nekuchinja kuri kuita mapisiro ekunze kuburikidza nenzara nezvimwe zvakadaro. VaMugabe vari kutarisirwa kutaura muGeneral Assembly mangwana. Vatungamiriri venyika dzinodarika 140 vakaungana muNew York kumusangano wepagore weUnited Nations General Council. Kunyange hazvo vaMugabe vakatemerwa zvirango zvekushanyira America, vakakwanisa kuuya kuAmerica vakaberekwa neUnited Nations iyo ine muzinda wayo muNew York. Kunyange hazvo vari muAmerica, vaMugabe havabvumidzwe kufamba nzendo dzinodarika mamaira 40 kubva panhandare yendege yavakasvikira. Ndakamirira Studio 7 kuUnited Nations muNew York, ndini Sandra Nyaira.